Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 7 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vaviri veNewsday vanosungwa kuchitungwiza apo miriri wezengeza West muParamende vaJob Scala varambidzwawo kufamba-famba munzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudzo dzemabielections emakanzuru. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoita musangano kuGwanda wekupemberera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabielections vachiyambira kuti kukunda kwebato ravo musarudzo idzi mucherechedzo wekuti veruzhinji havachadi bato reZANU PF. Imwe nyanzvi mune zveutano yotsigira danho rakaziviswa nedare remakurukota rekuti patorwe matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vakabatwa nedenda iri musvondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vaviri veNewsday, Blessed Mushanga naMuzvare Chengeto Chile, vasungwa nhasi muchitungwiza apo miriri wezengeza West muParamende vaJob Scala varambidzwawo kufamba-famba munzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudzo dzemabielection dzekutsiwa makanzura akadzingwa nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gweta revatore venhau ava vatapiwa muchine ripi vabvuma kuti vaviri ava vanga vakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeSt Mary's Police Station panguva yataenda pamhepo. Vamuchine ripi vanoti vaviri ava vasati vataurirwa mhosva yavo. Vasikala vanotiwo vayambirwa nemapurisa kuti vasafambe-fambe munzvimbo dziri kuvhoterwa vachinzi vari kuunganidza vanhu pavari kufamba. Asi vasikala vanoti vanhu vari kungovaunganira voga pose pavari kuenda. Vasikala vanoti sarudzo dzanga dzisingafambe zvakanaka sezvo vamwe vavhoti vanga vachishishidzirwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU PF pane imwe nzvimbo yanga ichivhoterwa yeTangenhamo Primary School. Mutauro weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vachitivafonere kana vanyatsonzwa kuti zvanga zvakamira sei kunzvimbo dzose dzaitwa sarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi vanhu vavhota murunyararo mukariba mumawadhi anoti 3, 4, 8 kunyange kwakamboita kusagutsikana kwemapato anopikisa pamusoro pemagwaro emazita evanhu vakanyoresa kuvhota zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi masere nevanomwe vakanyoresa kuti vanogara panzvimbo imwe chete muwadhi 8. Munyori wezvesarudzo mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC mudunhu reMashonaland West vakuda kwacho chigumo vanobvuma kuti sarudzo dzafamba zvakanaka kusanganisira muwadhi 8. Zvichabuda musarudzo dzanhasi zvichatanga kuziviswa nhasi manheru apo pachatanga kuverengwa mavhoti kana vanhu vapedza kuvhota nenguva dzenomwe manheru ano. Sarudzo dzekuchitungwiza dzinotevera kudzingwa kwevaive meya vechitungwiza vaLove More Maiko kuchiti dzekwamutare dzichitevera kudzingwa kwevaive meya vaBlessing Tandi. Dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitwa sarudzo dzemakanzuru nhasi dzinosanganisira Mutare neRusape uye tanga tisati tanzwa kuti dzafambawo sei panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzichangobva kuitwa dzemaby-election mucherechedzo wekuti vanhu vaneta nekukundikana kwehurumende yeZANU-PF vachiti izvi zvicharatidzwa musarudzo dziri kuuya gore rinouya. VaChamisa vataura mashoko aya kuvatsigiri vebato ravo munhandare yePelandaba kuGwanda pamusangano wekupemberera kukunda kwavaJustin Majale musarudzo dzakaitwa musi wa26 kurume. VaChamisa vakurudzirawo kuparadzirwa kwakaenzana kweupfumi hwenyika izvo vati zvinozoita kuti vagari vemunzvimbo dzakaita seGwanda vawane mabasa kwete kuramba vachienda kuSouth Africa kwavari kurwiswa nekupondwa. VaChamisa vari kutenderera nenyika yose vachiita misangano yekutenda nekupemberera kukunda kwebato ravo musarudzo dzichangobva kuitwa idzi uye kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota musarudzo dza2023. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change waGift Ostalos Siziva avo vanga vari kuGwanda.
VaChamisa semutungamiri wedu wapresident vanga vari kuGwanda vachitaura nemacitizen maerana newaro wekuti tichafamba sei, but chatatavinga is to thank the people of Gwanda, particularly panyaya yekuti votera zvine mutsindo by-election rakapfuura yatinoti celebration of victory rally.
Tinoona kuti mimwe misangano yaimboitwa nebato renyu kana magungano maiita dambudziko nemapurisa, nhasi hamuna kuwana here dambudziko rimwe chete?
Hakuno kuGwanda hatina kuita dambudziko. Dambudziko harisi remapurisa, dambudziko nderezano inenge ichida kushandisa mapurisa kuti vamise maprogramu zedu. Ndosaka isusu takataura takavaudza ivo vezano yatinoti is to put them on notice kuti isusu waelegitimate political party hatizomisi nezano kuita maprogramu edu. Ndosaka taenda nhasi tiri kuGwanda neZurota, tiri kumazambuzi kumatebeleni South, vanhu vachifara vachiratidza kuti vanomira nemusangano uye vanhu vari redi kuti munyika muite shanduko.
Sarudzo dzapfuura vasiziva, vanhu vaakutarisira kuti bato renyu ringe richizadzisa zvarakavimbisa zvakaita kuti ringe richisarudzwa. Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vekuGwanda?
Gore rino takaparura hwaro rinonzi Citizens Action for Change, zviito zvatinenge tichiita kuti munyika muite shanduko. Saka zvinosanganisira marural program, zvinosanganisira nyaya yemapolicy dialogue taakugadzira yatinoti iyo New Zimbabwe Blueprint, kuti Zimbabwe idzva tinofanira kuivaka sei, uye nekuti pati veiwanike mukomiti yatinoti nechirungu party in the community.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunare kuGwanda neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti vanowirirana nedanho rakaziviswa nedare remakurukota rekuti patorwe matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweCovid-19 zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vakabatwa nedenda iri musvondo rino chete. Varusike vanotione kuda kwekuuya kwechando pamwe nekunetsa kuri kuita zvekufambisa mumaguta nemadhorobha emunyika hazvishamise kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huchatonyanya kukwira. Nechitatu, svondo rino dare remakurukota rakazivisa kuti nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vakabatwa necovid-19 musvondo rino chete uhwo hwakanga hwasvika pazvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana kana kuti 58% pamwe nekukwirawo kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 musouth africa hurumende yakanga yava kutora matanho ekudzivirira nyika kubva mukukwira zvakare kwedenda iri. Kubva musi wesvondo kusvika nezuro chishanu vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 339 vakabatwa necovid-19 uye vamwe vanhu vana vakafa nedenda iri musvondo rose. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuulawayo, vamwe vanhu makumi matanhatu nevana kana kuti 64 vakawanikwa vaine denda iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navarusike pamusoro penyaya iyi.
Isu vamwe hatisi kushamisika hedu neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19.
Sei musiri kushamisika?
Nekuda kwekuti takagara tichipayambiro kuti sezvo tatarisana nenguva yechando panenge paine njodzi yekuti vanhu vakawanda vanokwanisa kuzobatwa nechirwere checovid-19. Toonawo zvekare mararamiro atanga taakuita munguva yapfuura hapasisina munhu anga achatevedzera maguidelines ayo akatarwa neWHO maringe nekupfekwa kwemamaski, magungano, dziboguva kana even zvinhu zvakaita sescreening yekusanitaizwa nekutorwa matemperature. Takaona veruzhinji vanga vasisatevedzere maguidelines iwawo.
Ndezvipi zvimwe zvamungafunga kuti zvingadai zviri kukwidza huwandu hwevanhu vaakubatwa necovid-19?
Munguva pfupi yapfuura apo panga pachiitwa mabielections kwakava nekuungana kwevanhu zvakanyanyisa. Taiona pamarari ipapo aiitwa kwanga kwakutoitwa makwikwi ekuti ndeipi bato rakwanisa kuunganidza vanhu vakawanda. Apo veruzhinji vanga vasisatevedzerewo zvekare iwo maguidelines aya akatarwa. Dambudziko rekuwanda kwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zviri kunyanya kukodzerwa naiwo mararamiro atakati akuita ekushaya hanya nekutevedzera matanho ekuzvidzivirira iwawo.
Tiri kuonawo kuti zvino vanhu vaakuungana zvakanyanya zvikuru munzvimbo dzinotakurwa veruzhinji nekuda kwekunetsa kwemabhazi. Zvii zvamungataurawo panyaya iyo?
Kudau yekutakurwa kwevanhu tiri kuona kuti vemabhazi ezupco zvabuda pachena kuti aiwa havana kapasiti vari kukurirwa neuwandu hwevanhu. Izvo zviri kukodzeresawo zvekare kuti ukasvika pamabhazi paya pamabus stop tiri kuona vanhu vanenge vakaungana dzimwe nguva vakabatikidzana kana panosvika motokari vanhu vanenge vachibatikidzana kurwidzana kupinda kuti motokari shoma idzodzo angava ari mabhazi zvimarori. Saka izvozvo zvese zviri kukodzeresa kuti vanhu tirambe tichitapurirana icho chirwere checovid-19.
Avanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Vakuru vehurumende yeUkraine vari kuyambira vagari vemunyika iyi kuti kurwisana nemauto eRussia kunogona kuwedzera mukupera kwesvondo rino apo Russia yatarisana nemhemberero dzezuva rekukunda reVictory Day nemuvhuro apo inenge ichicherechedza makore makumi manomwe nemanomwe ekukunda kweSoviet ichikunda Nazi German. Zororo iri rinopembererwa muRussia yose mauto achifora. Sangano renhau reReuters rinoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vachatumira mashoko ekuzivisa nezvehondo huru yekuparadza kunyika dzekumavirira nemusi wa9 chivabvu. Mutauriri webazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muRussia nechishanu akati Russia yakanga isina urongwa hwekushandisa zvombo zvenuclear muUkraine. Vakuru vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika muhurumende yeUkraine vakatiwo nechishanu zuva reVictory Day rinogona kureva kuwedzerwa kwekurwiswa kwedzimwe nzvimbo dzeUkraine. Iko zvinoto chingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muEthiopia mudunhu rekumaudza nyemba kwenyika iyi reAmhara vanoti mauto eTigray akarwisa zvipatara pamwe nekuparadza pombi dzinofambisa mvura muna mbudzi 2021 zviitiko zvinogona kunzi mhosva dzehondo. Kutengeserana kuchengetedzeka kwedunhu pamwe nekupinda nechisimba kweRussia muUkraine ndizvo zvichave pamusoro penhaurwa apo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachaita musangano nevatungamiri venyika dzinove nhengo dzemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations kana kuti ASEAN kumusangano uchaitwa musi wa12 na13 Chivabvu kunove mwedzi uno. Vatungamiri vasere kubva panyika gumi dziri mugungano reASEAN vachapinda mumusangano weUS-ASEAN Special Summit uyu. Vachange vasipo mutungamiri wePhilippines vaRodrigo Duterte, avo vave kutarisirwa kusiya chigaro muna chikumi, nemutungamiri weMyanmar wechiuto Min Aung Hlaing, uyo akasiyiwa nekuda kwekubvuta masimba kubva kuhurumende yevanhu yakasarudzwa muna kukadzi 2021. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachange vachikurukura nesu pamusoro pezuva revatori venhau iro rakarangarirwa svondo rino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzawo kuti zuva iri rakakosha sei?
Ndinotenda zvikuru Marvelous nekuti bvunza zvakanangana negore rino ratiri kupemberera World Press Freedom Day. Ichive chinhu chakakosha zvikuru kunyanya kwatiri isu weMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Iri zuva tinenge tichikoshesa tichipemberera vatapi venhau avo vanounganidza nekupepeta nekukusha mashoko anoremekedza nekuwandutsa upenyu hwedu. Dingidira remhemberero dzegore rino rinoti muchirungu journalism under digital siege, kana kuti toti muchishona kumbunyikidzwa kuvatapi venhau mumasaisai. Naizvozvo titange tichitarisa mashandiro ari kuita vatapi venhau nematambudziko avari kusangana nawo pavanenge vachishanda mudigital space. Tiri kuita zvose izvi nekunzwisisa kuti vatapi venhau vanofanirwa kushanda vakasununguka, uye isu tose tofanira kuvabatsira nekuvadzivirira kubva kunjodzi dzose dzinogona kuvawira vari pabasa.
Muchitaura makamirira gurukota rezvekuburiswa kwemashoko, zvii zvamakaona panguva yeCOVID-19?
Ndichitaura saminister weInformation, pakasvika dambudziko reCOVID-19 takaona zvakakodzera kuti titore vatapi vese venhau kuti vange vari patinoti vakanga vari pastage yekutanga, phase yekutanga ingave kubairwa mavaccination. Takavapawo kuti essential service kuti vabvumidzwe kufamba vachitora nhau vachipa vanhu kuti vanhu vachengetedze upenyu, ende zvakabatsira zvikuru. Ende tiri ipapo tiri kucherechedzwawo nekuremekedza vatapi venhau vakarasikirwa neupenyu hwavo mugore rapfuura. Zvakatirwadza zvikuru. Ndinoda kutenda hurumende yeZimbabwe kusanganisa nehurumende dzenyika dzakatikomberedza nekukasika kuita mitemo inodzivirira kushungurudzwa kwevatapi venhau. Sekutaura kwandaita, zvinoenderana nekuti vanhu vese vabairwe mainjections, mavaccines achiuya munyika, vanhu vachibairwa kuti tiite tiachieve iya inonzi herd immunity. Ende zvese izvi zvaitwa nevatapi venhau, havana kuzorora, havana kutya, asi vakaramba vachifamba kuti vataure matemana ese enyika. Izvakaitwa nekunzwisisa kwekuti upenyu hweruzhinji rwedu hwawe kuwandira musocial media paInternet nepadzinare mbozha. Naizvozvo information yanga yakakosha zvikuru kuti isvike kuvanhu. Isu veministry yeinformation takaona zvakakosha kuti tive neyataiti call center. Nekuti munoziya kuti musocial media paInternet panogona kubudawo dzimwe news dzinenge dzisiri dzechokwadi dzatinoti fake. Saka naizvozvo takaita call center iri yatingati pachirungu a two-way communication center yekuti vanhu vataure vachibvunza zvavanenge vaona kuti ndicho chokwadi here, tinochengetedza sei upenyu kana takasvikirwa nedziwa mupengo iri COVID-19. Hurumende yeSecond Republic yakazvimisira zvizere kusimbisa basa revatapi venhau kuburikidza nekuwedzera mikana yemastation ekushandira, kuwedzera mikana uyezve nekuwedzera kuti vatapi venhau vechidzimai vasimudzirwe pamikano.
Tinoona kuti nyaya yekusimudzirwa kwemadzimai vanoita zvekutapa kwenhau kuti vawane ivo mabasa epamusoro inyaya yanga iri kutaurwa pasi rose. Zvii zvamuri kuita sehurumende yeZimbabwe?
Ndinofara zvikuru kuti ndiri mubasa iri saminista weinformation. Takatorawo matano ekuona kuti tavana matungamiriri vechidzimai. Pekutanga muupenyu hweBC muZimbabwe takaona pachitsvagwa mutungamiriri wechidzimai akutungamirira ZBC zvisazvamboitika. Tinewo manewspaper makuru ana Sunday Mail neakawanda vari kutungamirirwa nana zviruruzvidzo. Kuna ana Faith Zaba vanotungamirirawo maprivate newspapers nevamwe vakadaro vakawanda. Izvi zvinotidadisa zvikuru, zvichitifadza nekuti tinoziva kuti vanhu vechidzimai vanoshanda zvikuru. Tinodaro tichitarisawo mavanoshandira seministry kuona kuti hamuna zvakadaro zvinoanetsa kana zvirimo togara pasi tichitaura tichisangana navo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Umo tine hurukuru nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, pamusoro pemutemo weGrain Marketing Board kana kuti GMB, uyo uri kumanikidza varimi kuendesa zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nesoya beans negorosi kuGMB mukati memazuva 14 vakohwa. Mutemo uyu uri kutiwo murimi apiwe mvumo yekusara nechibage chekudya nemhuri yake.
Nyaya yokuti GMB ndiyo yoga inotenga chibage, soya beans newheat yakashatira varimi pakuti vanenge votenga zvirimwa izvi nemutengo wavanoda, uye panoshayikwa competition pamarket zvinoita kuti varimi varasikirwe nemari pazvirimwa izvi. Mbeu dzinokosha pakudya kwevanhu munyika zvifanira kuita zvokumbunyikidza varimi, nokuti murimi anoshaya hanya nokurima pakuru oramba achirima nepfumvudza inopiwa pachena zvinokonzera kushayika kana kushomeka kwezvokudya munyika. Hurumende inenge yoshandisa mari zhinji yokunze kuti vatenge zvokudya kunze kwenyika. Murimi munhu ari mubhizimisi, saka anoda mari yakakwana kana arima uye inomupawo profit.
Iwo mutemo uri kumanikidza varimi kutengesa zvirimwa zvavo kuGMB uyu zvakaita sechibage, soya beans nezvimwe. Mutemo mutsva here uyu, amai Jiti?
Mutemo wekuti chibage, witi, soya beans zvitengeserwe kuGMB chete wagara uriko kubva 2019. Varimi vakakusumba kana vakasatevedzera mutemo uyu. Gore rino mutemo wakawedzerwa nekupiwa murimi 14 days kana achinga apedza kukohwa kuti anga aendesa chibage chose chaarima kuGMB. Murimi kuti asiye chake chokudya anofanira kupiwa mvumo kutakura chibage kubva kumunda uchienda nacho kumwe zvava kusungisa zvekare.
Saka varimi vari kutambira sei mutemo uyu, amai Jiti?
Mutemo uyu wakatarwa nehurumende uchaomera varimi nokuti vazhinji vachapinda nzara. Tichitarisa kuti gohwo regore rino rakaderera pamusana pekusanaya kwemvura kwakatsarukana. varimi vazhinji vari kugunun'una nemutemo uyu wakaiswa. Uye ndinoona pachiita uori nekuti murimi kuti apuwe tsamba dzokuti avasare nechibage chokudya pamba vanenge vabhadhara mari. Varimi vari kuchema kuhurumende kuti dai varerutsa mutemo uyu chekudya chasara pasina kupuwa matsamba.
Koiwo mutengo wechibage mwakauno wakanakira murimi hero?
Tikatarisa mutengo wechibage we75,000 RTGS. Ndinoona wakanaka dai murimi aikwanisa kupuwawo iri US dollar nebank rate kuti akwanise kutenga zvokurimisa zvinotengeswa neUS dollar vachishandisa mari yepamusika mutema. Pamusana peinflation, mari iyi zvinoreva kuti murimi ava kutsvaga imwe mari pamusoro kuti akwanise kudzokera mumunda. Mutengo wakataurwa nehurumende uri kuita kuti varimi vagonomune zvikuru uye vari kutarisira kuti mubhadharo uite US$350 patani yoga yoga yechibage kuti vakwanise kudzokera mumunda.
Ndedzipi dzimwe nzira dzingakwanisa kushandiswa nemurimi kuti anga achikwanisa kupinda mumunda?
Imwe nzira yokurima nayo icontract farming, apo mabhengi neprivate sector vanopa mari, vanopa varimi zvokurimisa kusanganisa mari yokubhadhara magetsi, mvura navashandi. Asi dambudziko ndiri interest rates anochajwa anenge akakwirisa zvokuti murimi anogona kukoniwa kudzora chikwereti. Macontracting companies ndivo vanotaura mutengo wembesa pasina kutaurirana nemurimi. Mabanks interest rate yacho kuponda murimi nokuti 80% inotyisa kurima naye. Kurima makasa kunyanya nguva ino takatarisana neclimate change iri kukonzera kupisisa kwekunze uye kunaya kwemvura inoparadza nemhepo zhinji. Kushaikwa kwemvura kana kunonoka kwayo zviri kukonzera kuderera kwegoho.
Iyambiro ipi yamungapa kuvarimi vanenge vachizotarisana nematambudziko akadai?
Savarimi ngationgorore chikwereti unzwisise usati watora. Murimi ngaarime ndima doko inomupa goho rakakura kuitira kuti mari inobhadharwa iwande. Kurimawo zvinobuda zviine mhando yapamusoro zvinobhadharawo mari yapamusoro.
Ikurudziro ipi amaijiti yamungasiyira vateereri pane ino nguva?
Kurudziro yangu ndeyokuti murimi arime chibage chaanokwanisa kudya nemhuri uye awanze macrops atinoti anobhadhara mari zhinji kunyanya horticulture yekutengesa muno nemaUS dollar kana kutengesera kunze. Varimi ngavapinde muzvirongwa zvevalue addition vavewo varidzi veprocessing companies kuitira kuwana mari kuproduction yowedzera paprocessing. Ndinokurudzira kuti hurumende, mafarmers union anomirira varimi neprivate sector vabatane nekuita kushandira pamwe kuitira kuti varimi vedu vapfumbuke.
Tinotenda amai Jiti. Manga makateerera kumutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoita musangano kuGwanda vekupemberera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabielection, vachiti kukunda kwebato ravo mucherechedzo wekuti vanhu havachadi ZANU-PF. Vatori venhau vaviri veNewsday vanosungwa kuchitungwiza apo miriri wezengeza West muparamende vaJob Scaler varambidzwawo kufamba-famba munzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudzo dzemabielections dzekutsiva makanzura akadzingwa nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora. Imwe nyanzvi mune zveutano yotsigira danho rakaziviswa nedare remakurukota rekuti patorwe matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vakabatwa nedenda iri pamwe nekukwirawo kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku vi.